Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera anasi uri musi wechishanu chivabvu 8 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri pamakumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Susu seviset tiri kuti we are prepared tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamakets akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tuvandudze mashandiro emainformal traders tiripo.
Vanhu vakawanda varamba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuro munyika yose.
Tiri kuti isu seMDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende.
Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare kumisa muzvare Tokozani Kupe kupiwa mari iyi. Asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzeGwanzura neRufaro mwedzi unouya usati wapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vanonzi vapona kubva kuchirwere ichi vava vapfumbamwe. Hurumende inoti kusvika nezuro yainge yaongorora vanhu vanosvika zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana. Izvi zvinotaura kuti yange yaongorora vanhu vanoita 9,594. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vapfuura mamiriyoni matatu nemazana mapfumbamwe ezviuru kana kuti vadarika 3,900,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika mazana maviri nemakumi manomwe ezviuru kana kuti vadarika 271,000. Masangano anomirira vanotengesera mumigwagwa nemabhizimusi madiki ari kushushikana kuti makanzuro ari kuramba achiputsa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemitemo kunyange hazvo dare repamusoro rakapa mutongo wekuti izvi zvimbomiswa mwedzi wapfuura. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of the Informal Economy Amai Lorraine Sivanda vanoti zviri kuitwa nehurumende nemakanzuro hazvina kunaka. Amai Sivanda vanoti gwara rakanaka nderekuti hurumende nemakanzuro vagare pasi nevanotengesa mumigwagwa pamwe nevemabhizimisi madiki kuti vatsvage kuti vangashandisei pasina kuputsirana zvivakwa. Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation Vasamyo Wadzai vaudza Studio 7 kuti danho rekuputsa zvivakwa harisi danho rinobatsira nyika asi kuti rinoparadza raramo yevanhu vakawanda avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Isusu seviset tiri kuti we are prepared tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamakets akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tivandudze mashandiro emainformal traders tiripo sebato.
Vawadzai vatiwo vanotarisira kuti vemakanzuro nevehurumende vachagadzira nzvimbo itsva dzekutengesera nekukasika semaputsiro avari kuita misika.
tinokurudzira maauthorities kuti awedzere speed yokuvaka nayo zvavari kuita. Tiri kuona pane basa riri kuitwa kuna Namupedza Nhamo, tiri kuona pane basa riri kuitwa kune mamwe maguta, asi hatisi kufara nechinono chiri kuitika. Ngavawedzere vataridze kuchimbidza nokuti zvinhu zvinofanirwa kupera, kuitira kuti panopera lockdown vanhu vanenge vane pekutengesera pakajeka, pakachena.
Mwedzi wapfuura dare repamusoro rakatambira chikumbiro chevagari vekuchitungwiza neEpworth chekuti vamire kuputsirwa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zvisiri pamutemo. Asi mugwaro ravakanyorera makanzuru ese munyika svondo rino, munyori webazi rekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu, vakati makanzuru anofanira kuramba achiputsa zvivakwa nemisika yese yakavakwa zviri kunze kwemutemo, uye makanzuru aya anofanira kugadzira pekutengesera pakanaka pasingaparadzire utachiona hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Vachuru vakati dare pamusoro rakati chiziviso chavo chekutanga chaive pamutemo, nekudaro makanzuru anofanira kuramba achienderera mberi nebasa rekugadzira nzvimbo dzekutengesera dzakanaka. Asi mukuru wechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust Muzvare Alice Kuvheya vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisi kufara nedanho rehurumende.
Asi isu tiri kumira nedanho ratakabva naro kuhaikoti rekuti madimolitions anofanira kumiswa. Ndo danho ratiri kumira naro, ratiri kufamba naro. Chikumbiro chedu sevagari ndechekuti dai government yaongororawo mararamiro ari kuita vagari vechitungwiza. Hatina makambani ekuti vanhu vanoshanda vanoshandira vari. Isusu tinorarama nekutengesa muidzo nzvimbo dziri kunzi dzipwanywe idzi.
Vaenderera mberi vachiti vazhinji muchitungwiza vave kufa nenzara zvichitevera kupazwa kwemisika yavo.
Chikumbiro chedu ndechekuti dai government yatinzwawo, yationawo, yatibatsirawo nechikafu, nekuti vanhu vatambura, vanhu vari kufa nenzara. Vashoma vazhinji vachiri kukwanisa kuwana chikafu chinokwana kuti mamiyo maviri pazuva. Saka ndo chikumbiro chedu kugovernment, dai vamunangagwa vatibatsirawo, vaongororawo zvinhu mararamiro atiri kuita muchitungwiza.
Gweta reChitrust Dr. Tarisai Mutangi vaudza Studio 7 kuti chiziviso chehurumende ndechekuti makanzuru avake kana kugadzirisa nzvimbo dzekutengesera achitevedza mutemo. Vati panofanira kuputswa chivakwa, kanzuru inofanira kuzivisa munhu kuti akwanise kubvisa zvinhu zvake, kwete kuita zvekumupwanyira. Vatiwo pari zvino nyika yakavharwa uye vanhu havakwanisi kuenda kumusika, nekudaro makanzuru anofanira kumira kusvika nyika yavhurwa zvekare. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nechirongwa chavo chekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo. Vati nhasi chaiko vange vari mumusha weAvondale. Vatiwo kanzuru yavo iri kugadzirawo nzvimbo dzekutengesera dzakachena.
Misika tiri kugadzira, asi yose yanga isiri pamutemo iri kubviswa zvayo kuti pange pachigadzirwa zvakanaka, vanhu vazenge vachishandira pane utano, pane mvura, pane migwagwa uye panouya vanhu.
Pari zvino nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Kunyange hazvo zvimwe zvitoro nemamwe mabhizimisi zvakavhurwa, misika haisati yavhurwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Dare repamusoro rambomisa gurukotaro zvemitemo vaziyambi ziyambi pamwe negurukotaro zvemari vamutuli Ncube kupa MDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe mari pasi pemutemo unobata mari dzinopiwa mapato ari muparamende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro amai Priscilla Munangati Manongwa nezuro vakatura mutongo wekumisa vaziyambi navancuve kuti vape chikwata cheMDCT chiri kuzviti ndicho bato riri pamutemo mari inopihwa mapato anenge akamirirwa muparamende pasi pemutemo unoona nezvemari dzemapato kana kuti Political Parties Finance Act, bato reMDC rikufanira kupiwa mari inoita mamirioni manomwe nezvuru mazana mashanu zvemadhora ari maRTGS. Vari kuziva zviri kuitika vanoti MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yakamhanyira kumatare mushure mekunge chikwata chamuzvare Kupe changa chanyora matsamba kumabhanga chichida kubvisa nengo dzavachamisa pamazita evanhu vanofanirwa kusaina magwaro ekutora mari mubhanga mebato iri reStewart Bank. Mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa navachamisa vaLuke Tamborinyoka vati vafara zvikuru nemutongo wedare.
Tiri kuti isu seMDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende. Kesare zvakesare. Saka isinozva kuti maMPS ari muparamende akaenda kuparamende achisponswa neparty inonzi MDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuwana mari yayo. Ukaenda kumaresolutions atakaita standing committee akaverengwa navice chairman naHonorable Job Scala Nezuro, takataura isu kuti tichaita masteps esari necessary kutera zvinhu zvese magains estruggle. And magains estruggle ndomasitsa atakawana nezvese zvinoita accrue from masitsa atakawana seMDC Alliance. So kesare zvakesare. Mari iyoyo ndeyedu. Chatinoziva isi ndechekuti munhu wese anopinda zvayo jaagone kunobhadhara chegumi chake kuAFM.
Asi vaMorgan Komichi avo vave kuzviti ndivo sachigaro webato zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court uyo wakati vachamisa havana kutevedzera mutemo webato ravo kuti vave mutungamiri weMDC, vati vachatora matanho ekuti vapihwe mari iyi sezvo vari ivo vatungamiriri vebato vari pamutemo.
Sevanhu vanobelieva in the rule of law, hatidi kuti kana zvinhu zvisina kumira nesu tutanga kutuka makoti. Tondera apa pakabuda Supreme Court judgment, pane vanhu vakanzika vachituka makoti kuti makoti ari captured. Koti yeZimbabwe iri captured. Zvandingazivi kuti konhasi zvayapa ruling iri in favor of yavanga application yavanga vaisa yokumisa kuti mari distributwe kuma political funds mapati yedu. Koti yabva here pakukepishwa? Kana ikakepishwa, why are we now celebrating? Because ndirikuona vanhu vari kucelebrate vachifara vachitaura ivo kuti judgment yakanaka. But judgment yakanaka zvechokwadi. Tine gamuchira, tine respecta. Iri kuti kana pane anoda kuoposa provisional order iyo yapiwa ngaaopose. Kana pane ane chichemo ngaauye ataure. Saka it's obvious isu seMDC yavatsvangirai tinooposa, tinouya kuzooposa kuti aiwa iyi mari yamamisa haitipei nekuti tisu varidzi vomusangano.
Asi vatamborinyoka vati ndivo vane kodzero dzekupiwa mari iyi sezvo nhengo dzeparamende dzeMDC idzi dzakapinda muparamende dzichishandisa zita ravo.
Hazviiti chikoro chinonzi Mandedza achigone kudzinga mwana anodzidza kuGoromonzi. Goromonzi high school haigone kudzinga mwana anodzidza kumakumbe misheni kudomboshaka kumusha kwangu. Saka chatinoziva ndechekuti maMP aya ndeMDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuita iko maMPs wayo.
Asi vaKomichi vati vachamisa nevamwe vavo vanofanira kutevedzera mutemo.
So MDC, you know, trade as MDC tipa maelection. Indiyo ina maMP akawandisa ari muparlament iko zvino. Vekwanuve vaitrade as MDC green vane almost, I think, vane around 4. Then PDP ya beat in around 4 as well. Vamwe vese vakahwina vari under the ticket reMDC vachibva kuMDC yavatsvangirai. Saka isi the argument iri very clear. Mari inongoshewa according to the ratio and proportion iri paipapo.
Vaziyambi vaudza Studio 7 parunhare kuti vanogona kuisawo mapepa avo kudare mukati memazuva gumi kana vachida kupikisa mutongo uyu sezvaturwa nedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makakatanwa pakati pebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa neMDC inotungamirwa namuzvare Thokozani Kupe pamusoro pemutongo wedare repamusoro-soro wekuti MDC idzokere payaive muna 2014, ave kuonekwa nevamwe muMDC seari kukonzerwa nebato riri kutonga reZANU-PF kuitira kuti riparadze bato guru rinopikisa iri. Asi veZANU-PF vanoti bato reMDC yavachamisa rinofanirwa kudzidza zvakakoshera kutevedzera bumbiro remutemo yaro pamwe nenyika, rotambira zvakabuda mudare repamusoro-soro iri, ropa matomo kuna muzvare Kupe kuti zvinhu zviende mberi kwete kupuma vamwe huroyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro veMDC inotungamirwa navachamisa mudunhu renorth America vatawanda Dzokora Pamwena zachigaro wezano PF mudunhu reNorth America, zvakare varegistarumbira. Totangane kunzwa kubva kuna vadzokora.
Sevana veMDC tukutaura kuti taneta neufirifiri wezano PF atichada. Ndosaka maona patorwa danho rekuti takutotaura kuti nevacho varimo muparamenti ngavachibva vabuda. Tione kuti zano PF inoramba ichitonga here, ichitonga nyika inenge isina parame. Isusu wokuno tichamira chaizvezvo semweya yetsvina. Kuudza nyika yese kuti Munangagwa ari kutonga nyika isina paramenti, isina vamwe vanhu vanofanira kunge varimo. Tione kuti zvinosvika kupi zvavari kuita izvozvo.
Vacharumbira, hanzi navadzokora zano PF inogona kushaya basa. Nokuti iri kutonga nyika isina paramenti nekubuda kunenge kwaita veopposition uku. Munoti?
Handi munorangarira papa ya manje manje MDC pavakatiraya kuprotesta. Vakanzi kana vaprotesta havachapuwi mari nokuti havasi kusevenza. Saka kana munhu ari MP akaprotesta kuti kubasa handindi, unonyimwa pei. Zvinozoitika nokuti dzimwe nyika dzoti kudizvi, handifungi kuti kuzano PF is a problem really. Then mati inini paramenti yavhugwa yavhurigwei nguva yeCovid handiti. But payavhugwa ma MP ainda ndeapi? Kana AMDC Alliance ainda ikoko, then there's a problem yatakuona ndeyo kuti muZimbabwe i problem ye AMDC Alliance. MDC Alliance imba yayo is not in order. And why am I saying that? Ndezvokuti ivo vanoti kana
mabvunza mabvunzo tiregai tipindure. Tiri vanhu vanoteerera mutemo. Kana zvitashevedzwa kuparamenti kunzi huyai kuparamenti nemukuru weparamenti, tinoenda. Nokuti tanditozviziva kare kuti kana paramenti isiri kugara, haifanira kugara iri hanging. Inotofanira kutoudza vanhu kuti takuwedzera. Saka ndozotanga tichifunga kuti ndozviri kuswoitika. Tiri kuona pakutopinzwa imwe nyaya yekubatsirana namonzora kuti vatungamiriri vedu vadzingwe. Ndo uchikunya nguo wacho watiri kutaura ihoyo. Ndo panobva paonekwa kuti ruoko rwezanu ruripo pamhirizhonga iri kuitika muMDC. Hazvino takutotaura kuti izvozvo ihondo yavari kutotanga kwatiri. Zanu PF yatodeclare hondo. Saka nairi hondo mukoma, kana iri hondo ukandibaya muziso ndinokubayawo muziso, ukandituka ndokutukawo, ukandirova chibhakera ndokurovawo chibhakera. Saka chizvizivai kuti ndopatave ipapo nekuda kwemabasa enyu imimi vanhu
vezanu. Vacharumbira, vacharumbira, ndise mubvunzo kwamurika. Parliament ingatadza here kuziva kuti MDCT ibato rakakwikwidza rakazvimirira, MDC Alliance ibato rakakwikwidza rakazvimirira musarudzo dza 2018 zvokuti vangazobvumidza kurikoliwa kana kuburiswa muparamendi kwenhengo dzerimwe bato pamapato maviri akasiyana.
MDC Alliance payakaenda kucongress yakataura iyo kuti this is the 5th congress. Vanhu ava kana vachiti vakaenda kucongress vari kuti congress yachaina number 5. Toda kuvabvunza kuti Alliance yakatanga rini pati yeAlliance? Ndopa neproblem yandikutaura kuti MDC Alliance iri very disorganized. Kana vanga vari vanhu vaorganized ka, even Chamisa handiti waide asingatauri kuti i-50 congress. Handi ndopa katangira nyaya. Saka vari kuti vanhu vari kuzvisunga negavi, handiti ka vari kuzvisungirira. I-50 congress vaakukaunda back kuna 2004 yanga iri MDCT yatangirai. Ndo yanga ichifanira kuti igare 50th congress yakazonzi nana Chamisa MDC Alliance ndo yava congress yacho yenumber 5. Saka ipapa pandoti mukoma wangu anditaurire kuti imimi congress yamakaita kugweri iyai makaita muri MDCT here kana muri Alliance? Kana mamuri Alliance makajamba kubva kunumber 1, 2, 3, 4 makongress makamaitira ku. Imimi ndimine problem because zvinhu zvenyu hazvina order.
Regai tipe mukana vadzokora, vadzokora, pindurai mubvunzo.
Vadzokora, vadzokora, musataura kasi muri kuvhiringidza zvinhu imimi
kwemishi. Vacharumbira, musade kudodomesa history yemusangano wedu yamusingazivi. Yamuri kuita zvekuudzwa tokutaurirai isusu varidzi vayo. Asi ndakakutaurirai kuti imimi Tokozani Kupe ari kunzi ndipresidendi, akaenda kucongress akaita president weMDCT. Koti yenyu yeZanu PF ikamuti ndiacting president weMDCT. Makambozviona kwani imimi kuti munhu mumwe chete anoita president kumapati maviri?
Aiwa, ndozvanati muri kuzvisungirira muchizviconfusa ikoko kupati kwenyu. Imi timobudisa zano PF mazviri, todzokera pakafa vatsangirai. Makadii kugara congress kuti muri
president? Tinokutaurirai kuti hatiende kucongress kana zvaitika zvakaitika paya. National Council ine masimba according to our constitution nekumbiro redu ekugadzika vachamisa zvakaitwa ipo paya.
Zvazvadai izvi vacharumbira, munotarisira here kuti kuchaitwa by-election?
By-election yatokolewa nokuti kune vanhu varikolewa hapachazvi hasi atodzokeri kwazvabva kana. kwakutodzokera kuti kuelection ende kuelection kwachona ikoko ndiri kuona kuti vamwe venyu kana vasiri vese vachadzoka ikoko vasina zvinhu zvatobva nezanupf nokuti zanupf iri kushanda
avo vanga vari sachigaro vezanupf mudunhu renorth america varegis charumbira vachitaura vari parunhare muedmonton kucanada manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro vemdc inotungamirwa navanelson chamisa mudunhu renorth america vatawanda dzokora vachitaura nestudio 7 vari parunhare kunorth dakota muamerica yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pafacebook page yedu yevoa shona nemusi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus
Murisei, Sister Marvelous.
Ini ndoitwa Precious Chiuswa, ndiri kutaura ndiri kuna kuFernahgen, South Africa, Gauteng. Ndoda kungotaura hangu ndichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti I think it's high time yekuti iko vange vachitaura nehurumende yeMadagascar kuti inge ichivapawo drug ravari kushandisa ikoko nekuda kwokuti iko ndiri kunzwa kuti nyika zhinji dzemuAfrica now dzauda ku dzavakutora serious that drug kuti vange vachiheupa zvizvarwa zvemunyika dzavo saka even including South Africa ndakaunzwa kuchinzi ko vari kutadzanawo nemadagascar kuti vawanisewo drug iroro tichikonsida isusu kuti iko ukada kutadza number yevanhu vakabatwa nechirwere ichocho kumadagascar hanzi 100 and something I think I want it or something and see very sure nokuti handina kucheka nhasi kuti zvakamira sei ende ukada kutadza panhamba iyoyo almost kuma 100 vahanzi vakarecover from corona and hapana atafa panhamba iyoyo so that tells us something kutoti drug riri kubatsira vanhu kumadagascar
makadi ko mese inini panapa ndoitwa Nesbet Munjanja ndiri kumaputo pari zvino tiri mulockdown manje nzara mazuva achinawandisa saka tiri kumbobatsirwa naempas kuti tiende kumba vati so far from Monday totarisira kubva Monday zvichienda mberi togona kupinda munzira kuenda kumba asi hurumende haina mari saka tichashandisa mari dzedu dzemabhazi kuti vatitakure kuenda kuZimbabwe ndo zvimiro yatinacho kuno tatenda
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
reguta reHarare inoti nhandare dzerufaro negwanzura dzinofanirwa kunge dzapera kugadziriswa mwedzi unouya kuitira kuti dzikwanise kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League iyo iri kutarisirwa kutanga muna Nyamavhuvhu Michael Okariati anotipa nyaya iyi
mutauriri wekanzuru yeguta iri vaMichael Chideme vati vave kuwedzera vashandi vari kugadzirisa nhandare yerufaro negwanzura kuitira kuti nhandare idzi dzipere kugadziriswa mitambo yenhabvu isati yatanga vachideme vati vaive vadzikisa zvakanyanya vashandi vaita basa iri vachitevera zvaive zvatarwa nehurumende nenyaya yekutya kupararira kwecoronavirus utachiona hunokonzera COVID-19 asi vachideme vati kurerutswa kwakaitwa mimwe yemitemo yekuvharwa kwenyika kwavapa mukana wekuwedzera vashandi vari kuita basa rakakosha iri nhandare dzerufaro neganzura pamwe neNational Sports Stadium muHarare dziri kugadziriswa mushure mekuonekwa dzisingakodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League asi gadziriso yeNational Sports Stadium inonzi yafamba zvinodakadza gurukuro rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vanoti kwasara zvikamu 30 kubva muzana kuti basa rekugadzirisa nhandare iyi ripere. Muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vati rufaro inofanira kupera kugadziriswa paine nguva kuti vasazoshandisa nhandare dzevamwe semusha wavo.
Rufaro stadium inofanira kutogadzirwa nekukurumbidza because isusu masapota eDynamos hatina mari dzekuti gemu rakazotambirwa kunze kweHarare hati afford kuti tikwanise kuenda kunosapotawo, saka yakatambirwa mufaro masapotazi mazhinji tiri muno muHarare tinokwanisa kuparapara kuti titosapotawo tiripo murufaro imomo.
Zimbabwe Football Association kana kuti ZIFA yatara kuti mitambo yenhabvu inofanira kutanga muna Nyamavhuvhu kana Gunyana ndokunge kana chirwere cheCOVID-19 chadzikira. Muteveri wemutambo uyu vaMatipa Masauso vati zvinofadza kuti ZIFA iruda kuti mitambo yemuno itange nekupera panguva imwe chete nemitambo yenhabvu yekune dzimwe nyika.
That's the best way to go. You have to do not force out tigadzire magrounds edu for drainage system. And zvinobatsirawo kuti fambewo nemaunzi dzimwe nyika. Like South Africa, they do it. Vanotamba August to May, saka tofanira kuita the same thing. Tofambewo neinternational.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti semaonero avo nhabvu yemwaka uno ichange yakabaka moto apo paichatanga.
Regore rineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti Dynamos yakabuilda ona King Nadolo kufrant yaiza kuti yangesina mavanhu vaigowesa yaita busy nemadraws kuitira seHarare City. Yakatora part of my experience player Cape United. Ukatarisa Ngezi Platinum yakwanisa kusinecha na Denver Mukamba, ikakwanisa kutora magoalkeepers from AFC Platinum I mean. Saka ndikuona kunge kuchange kune makwikwi paligi ino yegore rineri.
Asi mutauriri weZIFA vaXolisani Gwesela vati mitambo iyi ichakwanisa kuenderera mberi chete kana vachinge vatenderwa kuita izvi nehurumende. Pari zvino nhabvu nemimwe mitambo kuredzwa kwemimhanzi munzvimbo dzekutandarira pamwe nemafaro emabhawa zvakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavhairasi uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Live talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavhairasi utachiona unokonzera chirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vakawanda voramba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuru munyika yose. Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende, asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare kumisa muzvare Tokozani Kupe kupiwa mari iyi. Asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzegwanzura nerufaro mwedzi unouya usati wapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.